Pamnangagwa, vapinda musangano wanhasi negurukota rezvekugarisana nevanhu, Dr. Sekai Nzenza, avo vati wafamba zvakanaka chose.
Musangano uri wafamba zvakanaka chaizvo. Taenda na president vanga vachisangana nevanhu veMatebeleland Collective. Matebeleland Collective sanganisa ma church based organization nema NGO ne civic society. Vanga vachida kutaura nyaya yedevolution kuti inorevei kwavari nenyaya dzeeconomic empowerment.
Dr. Nzenza vaudza Studio 7 kuti musangano uyu wange wakanangana nekuendesa masimba kumatunhu uye wakakokerwa naamai Jenny Williams vesangano reWoza. Chikamu chikuru chemusangano pakati pemutungamiri wenyika nevemasangano akazvimirira ega chaitwa vatapi venhau vaburitswa mumusangano uyu sezvo zvanzi zvange zvichikurukurwa zvange zvichifanirwa kuve pakati pemutungamiri wenyika nevemasangano aya chete. Vamwe vapinda mumusangano uyu vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuurayiwa kwevanhu panguva yegukura hundi ndeimwe yakurukurwa zvikuru pamusangano uyu. Pazobvumidzwa vatori venhau kupinda mumusangano uyu zvekare, vamunangagwa vatenda vemasangano aya nekuuya kwavaita vachiti vanzwa zvavataura, vachivimbisawo kuti vachaita kuti pave nemumwe mukana wekusangana navo zvekare.
I'm satisfied that I made the correct decision because non-interaction creates fear, suspicion, where there ought to be no fear, where there ought to be no suspicion at all.
Ndiri kugutsikana kuti ndaita zvinhu zvakanaka nekuuya kwandaita kuno, nokuti kusawe tichisangana kunoita kuti tiwe nekufungirana zvisiri izvo, uye kutya panofanirwa kuwe nekusatya kana kusafungirana zvachose.
Akandike kutanga vamunangagwa vachiita musangano wakadai nemasangano anoshanda ari mumatunhu eMatebeleland. Zvichakadaro, mutori wenhau Zenzele Ndebele uyo anove mutungamiri wesangano reCenter for Innovation and Technology site asungwa panze peState House apo pange pachiitwa musangano uyu. Ndebele azoendeswa kukamba yemapurisa kuHillside, uko kwaanosvika kupomerwa mhosva yekuwanikwa aine zvigaba zvakashanda zveutsi hunokachidza kana kuti teargas canister. Sangano reMedia Institute of Southern Africa, MISA, raburitsa mashoko paTwitter richizivisawo nezvekusungwa kwaNdebele. Vamwewo vatori venhau vanoshanda vakazvimirira vega varambidzwawo kupinda musangano uyu vachinzi vange vasina kukokwa. Pamenas Tuso nemumwe wevatori venhau vanoshanda vakazvimirira vega varambidzwa kupinda musangano uyu. Tuso, uyo anovesa chigaro weMedia Center muBulawayo, ashora mabatirwo evatapi venhau akadai.
Izvi zvakada zvichingoitika pese panouya mutungamiri wenyika, tinogara tichichunguruzwa zvakanyanyisa Stereck, asi tinenge tine makadzi eZimbabwe Media Commission awo anotibvumidza kuti tiendenge tichiripota pese patinenge tichida, asi vesecurity havasi kutambira makadzi avo, vanotichunguruza zvakanyanyisa. Hamene kuti tingaita sei kuti tichatiita musangano here negurukota rinoona nezvekubuswa kwamashoko kuti nyaya ikadzidziswa.
Dr. Nzenza vati vamunangagwa vachaita misangano yakadai nemamwe masangano akazvimirira kune mamwe matunhu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.